Kubuda kwakaita zvikwata zvirikurumbira makundano aya cheDynamos, Highlanders, Chicken Inn, FC Platinum Mengezi, Platinum Stars. Kwasiya makwikwi aya asina manyukunyuku aanowanzofambirana nawo kana makwikwi aya asvika makota finari. Chikwata chinoteverwa nechaunga chasara mumakwikwi aya iCapes United, iyo ingangobuditswa zvekare apo yakananga kumaglass stadium kunosangana neshabani mine, iyo inogwebha moto unotyisa kana iri pamusha payo. Kunyange hazvo vasiri kubuda pachena, vepremier soccer league nevanoita mari mumakundano aya vari kunamata kuti magreen machine arambe ari mumukombe uyu kuitira kuti parambe paine mutauro nezvemakundano ezvikwata zvemupremier soccer league aya. Kuti isvike pairi pari zvino, Capes United yakabudisa ngezi Platinum Stars, iyo ine mukombe uyu. Fungai Tostao Kwashui, uyo anotaura akamirira varayiridzi vemakepekepe, anobudisa pachena chinangwa chavo iko zvino.
Because my captains, Shagaoreji, we are meant to be captains and we are captains. So we have to relive those moments again. Those teams, my levels, I know we cannot be killing us with them for me.
Mumwe, mucheveri wema green machine, va prosper munyuki, vanoti mukombe, ndio avo, vachiwedzera ivo kuti, mu Africa, vachavaona gore rinouya.
Izi mama tini yeza anogona mahombe akabuda. Saka tini asara ya anogona iketi. Shabani mai tumoziwa uti haitimo zari bati. Tumoziwa uti shi keti ya kawina. Plus nisi ya una kumberi. Sinobudi hini ya kukabu watu ya enda. Ngo watu hini kwa chata si. Chinangwa chini. Chakuto kipi ya tara kuenda kumberi. Tumoziwa kawina kuta.
Sima Green Machine. Anofarra kutanga vabuda vatina mavanga. Muma Glass Stadium. Umo zvikwata zvakawanda zvinowanzobudamo zvine mavanga. Pamusoro pezvo, Shabani Mine iri kupihwa manyawi nemarovero avakaita Bantu Rovers 3-1 zvondo rapera apo vakashanya kuBulawayo. Asi chikwata chinokunda pakati peShabani Mine neCapes United chichange chakamirirwa nezvimwe zvikwata masemifinari, kusanganisira chikwata chichakunda pane mutambo uri muRufaro Stadium mangwana pakati peBlack Rhinos neHarare City. VePremier Soccer League vapawo chapungu mukana wekuve pamusha apo iri kubandana neHaumain mumakundano mamwe chetewo panguva iyo yadha iri munzira, asi iko zvino yakananga kuBarberfield Stadium kunosangana neBulawayo City. Yadha yakasvika pachinano ichi mushure mekudzingwa makundano aya kwakaitwa Chicken Inn, iyo yakabuda munhandare yadha yapiwa penareti nemubati wepembe. Pamusoro pekumirira nyika muCAF Confederation Cup, chikwata chinotora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.